Vamwe vashandirwe munyika vakaudza vashandi vavo kuti vasauye kubasa kutanga nemuvhuro nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checoronavirus icho chakonzera kusagadzikana munyika dzakawanda pasi rino. Vari kunzi vambomira mabasa kwemasvondo maviri vanosanganisira vashandi vemaindustry vemudzimba uye vemasangano akazvimirira oga. Asi gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti ivo havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi kana isati yataurwa nemakurukota ehurumende, vachitiwo muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vane chitsvambe chekupa nyika gwara rekutora.
Nyaya yeCovid-19 yakaitwa national disaster nemukuru wenyika. Zvizhinji hatingazvitaure tiri palevhel yeministry imwe chete. Zvakutoda coordination yakasimba ichiridwa neavo vagara vachiridha panyaya dzemanational disasters.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vatenda kuti mamwe makambani ambomisa vashandi basa.
Makambani ari kutora matanho akada kufanana, asi ichigaidwa nepronouncement yakaitwa negovernment yekuti titsvaye kudzivirira chirwere ichi, zvinosanganisira kuti vanhu vasanyanya kufamba-famba kere.
Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo.
Ichokwati kuti maorganization akati siyanei aannounsa kana kuti atora mamezures vachiti vari kuedza kuprotekta kana kuti vashandi kuti chirwere ichi chipararire. Saka ichokwati kuti maorganization akati one day ati kuvashandi masondo mairi, masondo matatu, mamajors aya akati siyanei depending nemakambani.
Tabvunza Dr. Murefu kuti vashandi ava vari kubhadharwa here.
Vanenge vachibhadharwa nokuti hakuda kwavo kuti vagare kumba vari mudzinga vagare kuitira kuti ari matanho kuti chirwere chirozosarare. Saka vanenge vachibhadharwa.
Asi vamoyo vati havana chokwadi chekuti vamwe vashandi ava vari kubhadharwa mari.
Vamwe hatisati tanzwa nyaya yekuti vachabhadharwa here, havasi kubhadharwa here, hazvisati zvabuda. Asi tine ruzivo nemamwe maorganization anenge achiti aiwa ndinobhadhara panguva vanenge vasipo, nenyaya yekuti vashandi vanenge vachikwanisa kudaidzwa tingati critical staff. Panenge pataona mamwe matsamba anenge achiti critical staff vanofanira kuvava vari available pavanenge vadaidzwa. Zvinoreva kuti makambanizi ari kutora madhano akasiyana-siyana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati iri idanho rakanaka chose kuti vashandi vakawanda vanzi vagare kumba.
Maonero ndeyekuti tikangoti chinhu chakanaka tichitarisira nyaya yekuitira kuti kudzivirira tikangoti denda ravapo iri recoronavirus. Saka zvinhu zvakanaka nekuti vanhu vakange vachienda kumabasa vachisangana kunzvimbo dzinowanda ruzhinji inobva yapararira nenyika yese.
Asi vati vashandi ava havafaniri kubva vagumurwa pamabasa.
Zvatinotarisira kune rimwe divi ndezvekuti makambani ese anenge ati vashandi vatange kuenda kumba kana kuti vambogara kumba vasazoshandisa mukana iwoyozve kuti vanhu vabva vanzi vagare kumba zvamuchose. Uyewo hurumende yedu tinenge ichitarisirawo kuti inge ichiita mamwe mazano ekuitira kuti avo vese vanenge vaendesa vashandi kumba kana kuti vanenge vamisa kushanda kwemishina yavo kana kuti production varambe vakachengeta vashandi vavo vasavaendesa kumba. Hurumende yotarisawo zvimwe zvinhu zvakaita kunge matax cuts ekubatsira kuitira kuti vashandi varambe vari mumabasa nekuti tinoona kuti nyika yedu yakaomerwa.
Nyika dzakaita seChina, Italy nemamwe matunhu muAmerica dziri kuti vashandi vasaende kumabasa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Rwanda ndiyo nyika yekutanga muAfrica kuudza vanhu vayo kuti vasaende kumabasa uye kuti vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.